vachivhura ZITF yegore rino zviri pamutemo vaagegengobo vati mugore rapfuura Namibia yakatenga kubva kuZimbabwe zvinhu zvemari inosvika mamiriyoni makumi maviri nemana emadhora. Vati kudyidzana pakati peNamibia neZimbabwe uye pakati penyika dzemuAfrica kunofanirwa kukwira, vachiti kuita izvi kunobatsira kusimudzira upfumi hwenyika idzi.
Trade between African countries has generally been low. This is in part because
kutengeserana zvinhu pakati penyika dzemuAfrica kwakaderera zvikuru. Chimwe chezvikonzero cheizvi inyaya yekuti tinonyanya kudyidzana nenyika dzaive dzakatipamba kare, uyewo pane dambudziko rekuti nyika dzemuAfrica dzinogadzira zvinhu zvakafanana kunyanya zvine chekuita nenyaya dzekurima. Nyika dzakawanda hadzina zvakawanda zvadzinogadzira uye tinotenga zvigadzirwa zvakasiyana-siyana kubva kuEurope kana kuAsia.
Vagengobo vati Namibia ichiri yakatarisana nedambudziko munyaya yekugovewa kweivhu, vakati nyika yavo inogona kudzidza zvakawanda kubva mukugadziriswa kwakaitwa nyaya iyi muZimbabwe, vachiti kugadzirisa nyaya iyi kunobatsira kurwisa urombo hune veruzhinji. Vati hurumende yavo yakatanga chirongwa chavakati Harambe senzira yekurwisa urombo uye kusimudzira upenyu hweveruzhinji munyika mavo. Vagengobo vati vemakambani vanofanirwa kuita zvemabhizimisi vasina kungonangana nekuwana mari chete asi kubatsirawo kurwisa urombo. Vasati vatura mashoko avo, Vagengobo vamboshanyira nzvimbo dzakasiyana-siyana muZITF pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachiona zviri kuratidzwa pachirongwa ichi. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.